Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Linyali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tino sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu gunyana 30, 2020. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 vasvika pazviuru zvinomwe nemazana masere ane makumi matatu nevanomwe kana kuti 7837 zvichitevera kubatwa kwevamwe vanhu makumi maviri nemumwe chete nezuro. Vanhu vanodarika mamiriyoni matatu vari mumadhorobha vobatsirwa nechikafu neWorld Food Program. Zvino hazvina kumira zvakanaka pamuzinda weMorgan Tsvangirai House muHarare zvichitevera gakava riripo pakati pevechidiki neutungamiri weMDCT. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hwakanga hwasvika pazviuru zvinomwe nemazana masere ane makumi matatu nevanomwe kana kuti 7837 zvichitevera kubatwa kwevanhu makumi maviri nemumwe chete nechirwere ichi nezuro. Vanhu vose vakabatwa nechirwere ichi vanhu vagara vari munyika. Hapana munhu akafa nezuro izvo zvasiya uwandu hwevanhu vafa munyika huchiri pamazana maviri nemakumi maviri nemasere. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vakasvika pazviuru zvitanhatu nezana nemakumi maviri nevaviri kana kuti 6122 zvichitevera kupora kwevanhu gumi nezuro wakare. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vave chiuru nemazana mana nemakumi masere nevanomwe kana kuti 1487. Zvichakadaro uwandu hwevanhu vabatwa neCovid-19 pasi rose hunonzi neJohns Hopkins University yemuAmerica hwadarika mamiriyoni makumi matatu nematatu nezviuru mazana mapfumbamwe negumi nezvitanhatu kana kuti 33,916,000. Kuchitiwo vanhu vafa vadarika miriyoni imwe chete nezviuru gumi nezvitatu kana kuti 1,013,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika mamiriyoni manomwe ane zviuru mazana mana nezvisere kana kuti 7,408,000. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru mazana maviri negumi kana kuti 210,000. Bazi reUnited Nations rinoona nezvechikafu reWorld Food Program kana WFP rinoti uwandu hwevanhu vari mumadhorobha vanoda chikafu hwasvika pamamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu kana kuti 3.3 million kubva pamamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million. Nasi WFP yatanga kubatsira vanhu vasina zvekudya mumaguta nekuvapa mari inosvika madhora gumi nemaviri kuAmerica panguva iyo uwandu hwevari kuda rubatsiro rwechikafu hwawedzera nekuda kweCovid-19 uye kurasikirwa nemabasa kwevanhu vakawanda nenyaya iyi. Vanhu zviuru zana nezvitatu nemazana manomwe kana kuti 103,700 vari kupiwa rubatsiro urwu kuGokwe, Redcliffe, Kwekwe, Rua, Chinoi, Mbuera, Chipinge necheGutu. Mari yekubatsira vanhu ava inosvika mamiriyoni gumi emadhora ekuAmerica yakabva kubazi rehurumende yeAmerica reUSAID iyo iri kubatsirawo vamwe vanhu miriyoni imwe chete kumaruwa. Mumashoko kuvatori venhau mukuru weUSAID muZimbabwe vaArt Brown vati vacharamba vachibatsira vanhu vemuZimbabwe nechikafu uye munyaya dzezveutano munguva ino yekurwisa COVID-19. Mukuru WFP Muzimbabwe Amai Francesca Elderman vati COVID-19 yakapakuti vanozviitira mabasa emaoko vashaye chekubata. Mukuru mukuru Employers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vanotiwo vamwe vanhu vakawanda vakarasikirwa nemabasa sezvo mamwe makambani akundikana kuvhura mushure mekumbovharwa munguva yekurwisa COVID-19. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Hongu mabhizimisi akati wande avhurwa nekuti malockdown restrictions anga aripo mamwe acho abiswa uye nguva dzekushanda dzawedzerwa. Asi effect ye COVID-19 nema lockdowns anga aripo yanga yakati kure yakati simbei.
Munorevei apa Dr. Murefu?
Yakarova mabhizimisi mazhinji zvakaipisisa. Mamwe mabhizimisi akatotadza nekuzovhura. Vamwe akavhura asi haasisiri paanga ari tisati tatanga malockdown. Saka hongu zviri kufamba nedirection yakanaka kuti mabhizinesi akuvhura ndo zvatiri kutarisira. Vashandi vamwe vari kudzoka kumabasa. Asi vanga vari kumabhizinesi akavhara zvamuchose havachakwanisa kudzoka kumabasa pari zvino izvi. Saka chatiri kutarisira ndechekuti malockdowns akaenda achiitwa ease, marestrictions akaendwa achiita ease, vashandi vakawanda vanodzokera kubasa. Makambani akawanda anotanga kufaya. Asi ngatiregei kukanganwa kuti tisati tapinda mulockdown takagara titori nemaproblems atanga tiinawo senyika.
Matambudziko api aya?
Tanga tiine maproblems efuel, tanga tiine maproblems emvura, tanga tiine maproblems emagetsi, tanga tiine maproblems eforeign currency. Nemamwewo maproblems atingati macroeconomic problems. Maproblems aya haasati apera, achiripo. Saka makambani anoramba achingoafektwa nemaproblems iwava kusvikira agadziriswa. Kana akagadziriswa zvinoita nani. Saka tiri kuti malockdowns ari kutiitira kuti zviite nani semabhizimisi. Mabhizinesi akati wande aakushanda asi haasati adzokera pakare paanga ari lockdown isati yasvika kana kuti isati yatanga.
Saka remangwana rakamira sei mabhizimisi?
Tichine nguva yakatirebei kuti tiite yatingati recovery process, tidzokere patanga tiri, nokuti nyika yanga yagara iri mumaproblems. Saka maproblems iyo tichiinawo tinoda kuti tiagadzirise kuti upfumi hwenyika yedu ufambe zvakanaka, mabhizimisi edu afambe zvakanaka. Vanoda kupinda mabasa vawanewo mukana wekupinda mabasa, zvigotibatsira senyika kuti tisimuke mazviita.
Mukuru Employers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS Dr. Israel Murefu vachitaura vari parunare muHarare. Zvino hazvina kumira zvakanaka pamuzinda weMorgan Tsvangirai House muHarare zvichitevera kupinda kwakaita vamwe vechidiki pamuzinda uyu nemusi wesvondo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Musangano nevatori venhau wanga wakokerwa nemutauriri wavakafanobata chigaro chemutungamiriri weMDCT Mozvare Tokozani Kupe vaKalipan Pugen hauna kuenderera mberi kunyange yazvo vaPugen vasvika pamuzinda uyu. VaPugen vanonzi vaudzwa nevari kutungamirira chikwata chevechidiki vari pamuzinda uyu vapo gore-gore kuti vange vakasununguka kupinda kunoita musangano wavo nevatori venhau. Asi vaPugen havana kuita musangano wavanga vadaidzira vakazoudza Studio 7 parunare kuti vanga vachifanirwa kuita musangano ine vamwe vatungamiriri avo vazenge vabatikana kuuya.
Ndamuchida kuita press statement. Ndaifanira kuita press statement yacho na SG Honorable Senator Monzora na Chairperson Honorable Senator Komich. Asi havana kukwanisa kuuya nekuti vanga vari with the lawyers. Saka vakandifonera kuti ndiuye sa spokesperson nditore information iyo kuti kwanise kupa imi semedia.
Vagore-gore avo vanovasa chigaro vechidiki mudunhu reHarare vati vange vachitarisira kugadzirisa nyaya dzeMDCT pasina zvekushandisa matare. Vagore-gore vati havaoni vaine chavakakanganisa pavakapinda pamuzinda uyu uye vari kutevedzera zvakataurwa nedare pamusoro-soro kuti bato ravo ridzokere paraive muna 2014.
Handifaniri kubvuma kuti mayouth aburitswe munomu ende ini handina munhu anofanira kundiburitsa munomu nekuti ndiri munhu weMDCT. Ndini chairman weyouth assembly yeHarare. Inini ndakabvumirwa nekoti kuita basa rangu sachairman weMDCT muno muHarare semabvumirirwo akaitwa mastanding committee members kuita basa ravo.
Vagore-gore vatiwo vakatyamadzwa nekuramba kupinda mumuzinda webato kwaitwa navaPugen vachiti vanga vachizovachengetedza kunyange hazvo vasiri pavanhu vakasarudzwa muna 2014.
information and publicity ndo vakanganisa vaifana kunge vapinda mukati vaita press conference yavo sezvo tsandagadzira zvese samazuva ese ndokunga majournalists vapinda mukati maona kuti mukati tanga tagadzirira
mutevedzeri wavagore gore Stanley Manyinga vana vati kunyange hazvo pakatora nguva vechidiki vasinganzwisisa nemushure memutongo wedare waiti muzvare kupe vafanobata matomo eutungamiriri vati vechidiki vakazoona kuti zvakakosha kutevedzera zvakaturwa nedare vogadzirisana kuitira kuti vafambire mberi sebato
zvaiita kunge papindira umwe munhu kuti tidzoke kumashure asi nawo nekuti zvaakuoneka kuti ndozvatinofanira kuita takuti ngatichifambeka sekutaurwa kwaitwa nekoti ninganga ari panzvimbo yakati ninganga ari panzvimbo yake munodzokera panzvimbo yake tofamba akatobuda nezviri kutarisirwa pamutemo wenyika tisarambe ndofunga ndozviri kukonzeresa kuti tidhonzerane focus yedu yochinja chinetsana mumba pandoti focus yedu tinge tichinetsana nehurumende iri kutadza kuunza chikafu patafura
asi vapugeni vashora zvakaitwa nevechidiki ava vachiti kana vaive vaine zvinyunyuto vangadai vakashandisa nzira kwadzo dzekuisa zvichemo zvavo vatiwo muzinda weMorgan Tsvangirai House mahofisi nekudaro apafanhwe kugarwa sepamusha izvo zvapa kuti vaende kumatare kuti varimo ava vabviswe zviri pamutemo vagore kore nevamwe vavo vatiwo kunyange hazvo vasati vapiwa mapepa anoti vabude pamuzinda uyu vatoendesawo mapepa avo kumatare vachiti havafanirwi kudzingwa pamuzinda uyu sezvo vari kutevedzera zvakaturwa nedare muna kurume wegore rino kuti vadzokere kuzvigaro zvaiveko muna 2014 kusvika kwaitwa musangano weExtraordinary Congress Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumunyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo asi vaMonzora vakaudzisa Studio 7 nezuro kuti vakaenda kumatare vaine chinangwa chekubvisa vanhu vari kugara pamuzinda webato zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Gakava kana kuti debate rekutanga rakaitwa nezuro Manheru nevarikukwidza musarudzo yemutungamiri weAmerica vaDonald Trump veRepublican Party pamwe navaJoe Biden veDemocratic Party. Gakava iri rinonzi richapinda munorondo yeAmerica sezvo rakanga risina kurongeka. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi miyadze zvematongerwo enyika Dr. Chipodendere kuti tinzwe maonero avo.
When I listen to Joe talking about a transition, there's been no transition from when I won. I won that election. And if you look at crooked Hillary Clinton, if you look at all of the different people, there was no transition because they came after me trying to do a coup.
Uye nyaya yekuti vaya vari kutumira sarudzo dzavo netsamba sarudzo idzodzo dzinenge dzakachengetedzekai maonero angu ndeyekuti vaTrump vari kutaura ivo kuti havatambire maresults ivo kana vasina kugutsikana nawo izvi zvitsva hatisati tambozviona muAmerica nyaya yemaresults iyoyo inenge ndiyo ichava zvenyaya hombe pakusarudzwa kwaSupreme Court nominee muzvare Amy Barrett nekuti kana maresults akabuda vaTrump vakasama bvuma anenge avafanira kuendeswa kucourt huru kuSupreme Court pamwe chete neCongress ndo vanenge vakuzogadzirisa nyaya dzacho.
VaBiden vakati panyaya iyoyi yezvichabuda musarudzo.
And in terms of whether or not when the votes are counted and they're all counted, that will be accepted. If I win, that will be accepted. If I lose, that will be accepted.
VaBiden vakati ivo vanotambira zvinenge zvataurwa nemaindependent observer nevakati ivo ndizvo zvavachatambira. Asiwo mashoko iwayo anogona kuzonetsa nekuti kana maDemocrats vakazotiwo kuda vabirirwa ivo vaBiden vakati vachangotambira zvinenge zvabuda musarudzo kuda zvinogona kuzokonzeresa futi nyaya izvozvo.
Tombotarisa kutatsurana kwanga kuri kuita vaviri ava makakuonawo sei kukurukura kwavaini
kwanga kwakanyanya zvandaverenga mumapepa nawo pamwe chete nepamasocial media vanhu vazhinji vari kushamisika kuti kunyanya president unhu wavo wakanga usina kudzikama vakanga vachitukirira nekushoropodzana zvakanyanyisa zvekuti nyaya dzinofanirwa kunge dzakadiscaswa dzakafanana nekuita nezvecoronavirus naiyoyo nyaya yemaballots pamwe chete nemamiriro eeconomy hazvina kuwana nguva zhinji pamusano pemaitirwo aiitwa debate racho.
Ko, panyaya yerusaro raganda takatarisa panyaya yeBlack Lives Matter yatinoona yanga iri kunetsa chaizvo imo muno muAmerica.
Vatrump vanoti ivo muAmerica hamuna dambudziko rerusaro raganda. Vanoti ivo vaya vanoda kudzidzisa vanhu nezvenhau dzerusaro raganda vanhu vakavenga America. Chimwe chatakaona ndechekuti vakaramba kudhinaunza kana kushoropodza vaya vanonzi Proud Boys vari kuenda kunenge kwakaungana veBlack Lives Matter vachirova vanhu. Saka vazhinji vari kutsiba zveroro nzire white supremacy zvakakatyamadza vanhu kuti pamberi pepasi rose vatrump vakatadza kubvuma kuti muno muAmerica mune dambudziko huru rezveusaro raganda. Vabaiden vakakasika kupfuma asi munoona dambudziko rematauriro anoitwa nyaya dzerusaro raganda ndechekuti vese vari vaviri sevanhurume vechirungu vakabva vamhanya kutaura nezvelaw enforcement zvinengati hoku vabaiden vanonzwisisa nhau dzerusaro raganda idzi dzerace neBlack Lives Matter zvine utsamu.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vachitaura vari parunare vari kuMassachusetts naMavelas Mushanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vemuAmerica vachiri mukuchema kushaya kwevaive mutongi wedare repamusoro-soro amai Ruth Bader Ginsburg. Urongwa hwekurangarira mutongi aive nemukurumbira uhu huri kuenderera mberi munyika yose. Kurangarira uku kuri kuitwawo pamberi pechinyorwa chakaitirwa amai Ginsburg muna Gunyana 2019. Nyanzvi muchirwere chegomarara muGhana dziri kuchema-chema zvikuru kuti chirwere ichi hachisi kutariswa zvakanaka kunyange hazvo chiri kuuraya vanhu vakawanda munyika iyi vanenge vabatwa nacho. Nyanzvi idzi dziri kutarisirawo kuti kufa nechirwere ichi kwechizvarwa chekuAmerica chaiita mafirimu Chadwick Boseman uyo akaita mukurumbira mufirimu reHollywood rinonzi Black Panther kuchaita kuti vanhu vanzwisise nezvechirwere ichi. Zvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvakabatana nenyaradzo Funeral Home pachirongwa chayo chekubatsira vari kunze kwenyika panguva dzekushayikirwa cheSawira International Plan. Zvarwa zveZimbabwe izvi zvakabatana pamwe chete zvikaumba kambani yeMKI iyo yakazobatana nenyaradzo Funeral Home muurongwa hwekubatsira zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvikuru muno muAmerica nekuCanada. Mumwe wevakuru vekambani yeMKI vaIsao Mavindidze avari mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica vanoti chirongwa ichi chinobatsira nekutakurwa kwemufi kuenda kumusha kutenga chikafu, bhokisi, bhazi rekuzotakura hama nezvimwe zvakawanda zvinosanganisira matiketi maviri endege ehama dzinenge dzichiperekedza mufi. Kuti munhu awane rubatsiro urwu anofanira kunge ari nhengo inobhadhara mari shoma-shoma pamwedzi. VaMavindidze vanoti vakaona zvakakosha kubatsira vana veZimbabwe vari kunze kwenyika mushure mekuona kutambudzika kunoita vanhu vachiedza kuunganidza mari yekuti mufi atakurwe achienda kunovigwa kumusha. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaMavindidze kuti tinzwe zvizhinji.
Tino kutendai zvikuru nokutipa mukana wokuti titaure nezvenyaya iyi muchirongwa chino. Hongu, Sawira International Plan iboka kana kuti izvo division yenyaradzo Funeral Home Policy iri kuZimbabwe. Saka vakatangisa International Division. So kuziva kwamunoita zvezvarwa zveZimbabwe zvapararira pasi rese. Saka panga pasina an organized funeral policy yakaita seyatangwa iyi SIP, Sawira International Plan. Saka I plan inopwa kunyaradzo is the international division inokava maZimbabweans ese ari mu diaspora.
Saka imi chii chakazoitawo kuti muite chido chekupinda kana kubatana ne nyaradzo muchirongwa chaiwe ichi.
Soko zira kwa mneita imimi somuna gara munu maamerika kwengu wakati rebei. Munoona kajinji kana mumueda akashaika. Kajinji wanita ma GoFundMe kuti vanu wa batsirane kuwiga kana kuti kutumira mtumbo munu anengafa kuendea kuku Zimbabwe. Saka policy yaka tari sana ni maZimbabweans. Isusu walikuno uku taka piwa contract ni nyaradzo yuku musha kutitila represent as agents zinotengeza sawira international plan on a commission basis. For us, e-community service also. Nukutisa kutawa wandambu ita to garachungu na hama zedu za shaika zuita magofa. Mi, tika unote, apa tika team up ni company in a good reputation senyarazo panyaya zukuiga wanu nuku repatriate. I think tinengeta ita zinu msoro. Saka chasara utauri la wanu vese kuti pala numukana uyu. Ukutu munano kwanisa kutura policy achipadara bijana bijana pamwezi kuitila kuti ramangwana atizilu musika na nguva wazunuitika wanosara wasazosara wachinetseka.
Urongo wenyu uri kutambirwa sei neveruzhinji tichiona kuti vakawanda muchivanhu chedu havadi kukurukura kana kuronga nezverufu rwavo.
Vanhu vari kutambira nyaya iyi zvakanaka zvikuru. Vanhu vese vatinotaura navo kazhinji vanenge vasina kumbofunga nezvazvo kana kuti kumbowana munhu anotaura nama different plans aripo nama options. So kutaura kwa muri kuita vazhinji vedu hatipi nguva yokumboita nhoroondo dzerufu, be it mumhuri dzedu, within families, masangano edu atinawo, macommunities, hatina nguva yokugara pasi vanhu vasati vafa. Tinongomira kuti kuite mafuneral ndopouya mufundisi navamwe vachitaura nezverufu. Asi isusu zvatiri kutaura zvinova zviri kutambirwa navanhu zvakanaka zvikuru zvokuti nyaya idzi dzingadziitike vanhu vasati vafa.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vari mumwe wevakavamba kambani yeMKI vaEsau Mavindidze vachitaura vari parunare kuNorth Carolina muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Vana vari kuzvarwa nguva yavo isati yakwana kana kuti gava mwedzi vari kuwanda mumatunhu mazhinji munyika, izvo zvave kutemesa musoro nyanzvimya dzezveutano. Nonorai Jena anoti panyaya inotevera.
Vakuru vezveutano mumatunhu akasiyana-siyana vanoti dambudziko rekuberekwa kwevana nguva yavo isati yakwana riri kuramba richikwira munyika. Vakafanobata chigaro chemukuru anoona nezvevana mudunhu reMashonaland East, Dr. Chenai Toro, vanoti dunhu ravo rine vana vanosvika zvikamu 20 nechidimbu kubva muzana vari kuzvarwa nguva yavo isati yakwana.
Koita kuti nyaya dzana hypertension kukwira kweBP anokonzera futi kuti BP irambe ichikwira zvekuti munhu anopedzisira aita kuwa BP. Koita nyaya dzeasa rakawandisa, pressure of work, pressure yakawandisa inokonzera futi kuti munhu aite mapremature birth because unenge wakuita basa riri strenuous rakawandisa. Uterus inozotadza kuti akope yorilisa mwana. And then koita kuti nyaya dzemaeconomic hardships, vanhu vanenge vagara vachingova stress. Stress on its own can cause
mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMidlands, Dr. Regina Mene, vanotiwo dambudziko iri riri kuitikawo mudunhu ravo. Dr. Mene vanoti kufungisisa kubata pamuviri kwemusikana anenge asati abva zera pamwe nekubata pamuviri kwemudzimai anenge akura zvekudarika makore 35 zvimwe zvezvinhu zvinoita kuti madzimai asununguke nguva yavo isati yakwana.
Munhu ari below 15 kana kuti munhu ari under age kuti atakure nhumbi Nizi mune ya sata anaso tese, ata sata anaso developer. Kuti chakure numbu iyo. Sama complications anaita sei. Ano wanda pamunu iyei. Even stress foot inengeka muandira. Then above 35 years. Sikashu nungu leader futi kwenye ngrini kuprimature delivery.
Mukuru mbazi rezo utano mudunu remashingo Dr. Amadias Shamu vanoti uwandu uweva na wali kuzaru wanguwa isati ya kwana urukukwira mudunu ravo kunyange azu vasati vaziva kutu uwandu uwakwira nesu kamu zingani sezo vasati vapiwa uwandu kubwa kumatunu madiki. Mukuru wezo utano, mudunu Remani Kalent, Dr. Simon Nyadundu, vanotiwo kunyange azu vasati vaunganidza uwandu wemadzimai arikusununguka nguva yavo isati yakwana, dambudziko iri rakatarisanawo nedunhu ravo. Mukoti mukuru muwadi nosunungukira madzimai pachinoyo hospital, amai Berita Kanengoni, vanoti vana vanosvika zvikamu makumi matatu kubva muzana vari kuzvarwa nguva yavo isati yakwana. Amai Kanengoni vanoti ongororo yakaitwa inoratidza kuti madzimai ane zvimwe zvirwere zvakaita se blood pressure ne sugar kuomerwa neupenyu kushaya zvekudya zvakakwana pamwe nekushanda zvakanyanya munhu akazvitakura zvimwe zvezvinhu zvinokonzera kuti madzimai asununguke nguva yavo isati yakwana.
Tinotarisa environment yatinayo pa economically vanhu vari state mai vakaita stress
Mumu wemadzimai akasununguka mwana nguva isati yakwana amai patients kufandaidza vanoti vakatanga kunetseka neBP pamuviri pavo paine mwedzi mitatu.
Ndakabatwa BP ndine pamuviri pemwedzi mitatu. Kubvira ipapo ndaingonetsekana nekuda kweBP. Izvo chiremba akanditi ndizvo zvakakonzeresa kuti ndisununguke ndine mwedzi minomwe asi ndinofara kuti mwana wangu mupenyu.
Munyori mubazi rezveutano Dr. Jasper Chimedza vanoti vachanyatsoongorora kuti sei vana vakawanda vari kuzvarwa nguva isati yakwana kana vatambira magwaro anobva kumatunhu ose munyika. Kunyange hazvo Studio 7 isina kukwanisa kunzwa uwandu hwevana vanoberekwa nguva yavo isati yakwana kuzvipatara zvikuru munyika zveHarare neParirenyatwa, ongororo yakaitwa gore rapera ikaburitswa muCentral African Journal of Medicine inoratidza kuti vana vakazvarwa pazvipatara izvi nguva isati yakwana zvikamu zvisere kubva muzana. World Health Organization inoti pasi rose vana mamiriyoni gumi nemashanu vanozvarwa nguva yavo isati yakwana uye vana miriyoni imwe chete vanofa munguva dzekuzvarwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vanodarika mamiriyoni matatu vari mumadhorobha vobatsirwa nechikafu neWorld Food Program. Zvino hazvina kumira zvakanaka pamuzinda weMorgan Tsvangirai House muHarare zvichitevera gakava riripo pakati pevechidiki neutungamiri weMDCT. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.